Mumwe wevange vari pamusangano wanhasi mamutare amai Violet Muru wemugadza vati nguva zhinji madzimai anoshungurudzwa haaendi kunomhanara kushungurudzwa kwavo kumapurisa nepamusana pekuti mapurisa atori matanho akakodzera. Amai mugadza vatiwo vanenge vashungurudzwa vanodzwa kuti vanotore munhu wavarova voenda naye kukamba izvo zvisingakwanisike.
Tirosangana nematambudziko emadzimai vanorwana nababa vasingaripoti nyaya dzavo vakati wandei. Zvimwe zvacho zvinobvira kumapurisa. Ukasvika warohwa nemurume uchiripota nyaya yako vanoti anokunyorera tsamba kuti dzokera kumba undotora murume wako uye naye.
Studio 7 inakwanisa kutaura nemapurisa vanoona nezvekugarisana zvakanaka kwevanhu munharaunda vepolice community relations liaison office kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Mumwe ataura pamusangano uyu amai Samantha Marowe vatiwo vadzidza zvakawanda zvinosanganisira kuti ivo vakaenzana nevanhurume pane zvese sezvo zviri mubumbiro remutemo yenyika. Amai Marowe vati madzimai anosungirwa kushanda sezvipanga mazano kune vamwe vavo vanenge vachishungurudzwa zvakare vasakurudzire kurodzwa kwevana vasati vakodzera.
Ndauya pano pakodhe tiri kodzidza kuti ndizive kodzero dzangu samai kuti ndine masimba ekuita mudzidzisi, ndine masimba ekuita kana mutungamiriri wenyika. Ndozvandadzidza pano pakodheti. Ndadzidza zvekuti hatifanhi kubata vana tichiabhusa kana kuti vana varorwe vaite early marriages. Tinofanirwa kuti vana varorwe nenguva yavo.
Amai Gracia Hamba vatiwo semadzimai vanosungirwa kubatana nevamwe vachiyamura vakatarisana nekushungurudzwa mudzimba.
Ndauya pano pakodhetsi nhasi tichidzidziswa nezvekodzero dzedu semadzimai kuti hatina mutsauko wakasiyana nevarume. Tinogona kungoitawo mabasa akafanana nevarume. Ndo zvatichadzokawo kumba tichidzidzisa vamwe.
Vapo Shekede veCodate vaudza Studio 7 kuti musangano wavo wakanangana nekupadzidziso kumadzimai pamusoro pekodzero dzavo munyaya dzezveupfumi, matongerwo enyika nezvimwe kuitira kuderedza nyaya dzekushungurudzwa kwavo.
Chichi project yedu chituri kuti madzimai vazive marights avo. Vazive marights avo ekuti so that kuti vazive marights avo they will be able to identify maissues egender based violence, maissues of exploitation, my issues of sexual abuse dzavanogona kusangana nadzo. Because takaona kuti vazhinji madzimai vanogara kumaruruva havazivi chinonzi chinyi marights avo.
Madzimai anodarika 40 apinda mumusangano wanhasi vachibva kumatunhu anoti Dora, Murowe, Zimunya neRowa mudunhu reManicaland. Ndakamirira Studio 7 mamutare ndini Lloyd Moyo.